Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechishanu kubvumbi 7, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga ndotenda zvikuru kuti mandipa mukana wakadai Studio 7 kuti ndinge ndichimhorisa vana veZimbabwe munguva yeEaster.
Studio 7 yasvitsa makore maviri nhasi ichitepfenyura.
Magadiko vatereri, ini ndini Thomas Mapfumo kana kuti Mukanya, ndini ndine kambo kaika munozwa kanovhurishwa Voice of America.
Bepanau reherald rinoti Reserve Bank of Zimbabwe yambomisa kushandiswa kwemari nemudziyo nevamwe vana muzvina bhizimisi vari kuburitswa munyaya yakaitwa muchiwande nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepanau reherald rinoti Reserve Bank of Zimbabwe yambomisa kushandiswa kwemari nemudziyo nevamwe vana muzvina bhizimisi vari kuburitswa munyaya yakaitwa muchiwande nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Vatorerwa matano vanosanganisira vaEwan McMillan, vaKamlesh Patni, vaObert Angel uye vaSimon Radland. Mabhanga ose emunyika anonzi atumirwa matsamba ekuti vanhu ava vasatore mari dzavo. Asi vana ava vari kuramba kuti vari kuita zveuori. Vanhu ava vose vanobuda vachiti vanoshanda nevakuru vakuru vehurumende, bhanga guru renyika uye kambani yeFidelity Printers. Nyaya dziri kupomerwa vanhu ava dzekubuda vachiti vanogona kuchenesa mari dzakasviba dzinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinogona kupinza Zimbabwe muna taisireva, sezvo dzinogona kuguma dzoferefetwa nesangano remapurisa pasi rose reInterpol, zvichizopawo kuti mamwe masangano akaita seFinancial Action Task Force agume apindira. Asi hurumende yeZimbabwe kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa yakati yakazvipira kuferefeta nyaya dzose idzi. Ofisi yeUnited Nations Office on Drugs and Crimes inoti pagore mari dzakasviba dzinocheneswa dzinosvika matrillion maviri. Dzimwe mari idzi dzinozoguma dzoshandiswa nevanopfurikidza mwero. Mugoziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Chekutanga ndotenda zvikuru kuti mandipa mukana wakadai Studio 7 kuti ndinge ndichimhorisa vana veZimbabwe munguva yeEaster, kuti vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa naIshe wedu Jesu Kristo. Ramangwana richanaka nekuti akauya kuzofira matadzo edu kuti tigare zvakanaka. Chepiri ndinotenda Studio 7 kuti munoramba muchitipa mukana wakadai kutaura nevana veZimbabwe. Chinhu chechipiri chada kuchitaura panapa ndechekuti ndinotenda ndinokorokotedza Studio 7.
Tine urombo vateereri, tichazodzoka kuna vamutasa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kune avo vanenge vachida kutaura nesu, makasununguka kutumira tsamba kuStudio 7 @voanews.com. Zimbabwe yabatana nasi nedzimwe nyika kurangarira kushungurudzwa kuroverwa pamuchinjikwa nekuzomuka kwa Ishe Jesu Kristu. Kunyangwe vatendi vari kumakereke vamwe ndivo vatora mukana uyu kuenda kumusha, asi nekuoma kwakaita zvinhu uye nyadzi zveupfumi vanhu vashoma ndivo vakwanisa kufamba. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelasa Muhlanga Nyahuye weStudio 7 abata vaJacob Maforo vekereke yeGlobal Methodist Church iri kuKansas muno muAmerica.
Kune vatendi zororo reEaster rakakosha nekuti ndori nemudzi wekutenda kwedu. Saka muzororo iri tinopemberera kumuka kwaishe wedu Jesu Kristu, chinova chinhu chikuru chatinobatisisa. Saka kumuka kwaishe wedu Jesu Kristu, asi munguva iyo ino tinenge tichirangarirawo zvakare kuzvipira uko ishe wedu Jesu Kristu wakaita, pakutambudzwa kwawakaitwa, pakusungwa kwawakaitwa, pakutongwa kwawakaitwa nepakutongerwa rufu chaiko. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatinorangarira, asi tichizonyanya kukochesa kumuka kwawakaita kubva kuwakafa.
Kwamuri ikoko, zvii zvamuchange muri kuita?
Takatanga nekupemberera Palm Sunday, kana kuti yatinoti Passion Sunday, iyo vanhu vanenge vachipemberera tichiimba hozana hozana kupinda kwaishe wedu Jesu Kristu muJerusalema zvisati zvatanga zvekusungwa kwavo. Kwakupinda mumaservice edu nezuro ndo zuva ratinoti Monday Thursday, zuva rekurangarira chidyo chakaitwa naishe wedu Jesu Kristu nevadzidzi vavo. Panowa ndipo pavakageza makumbo evadzidzi vavo, vachiratidza kuzvininipisa, kwete kuzvininipisa kwega, asi ndo pavakatinda kukupai murayiro mutsva wekuti mudanane. Saka ndo zvinhu zvatinonyanyokoshesa. Wari pachiitiko ichocho ndipo pavakataura nekunongedza kutengeswa kumukirwa kwavanga vachiitwa. Nhasi tinenge takutaura nenyaya yekufa kurowerwa kwakaita ishe wedu Jesu Kristu pamuchinjiko. Maservices asi Sunday tinotanga kuseni seni, tinomukira na 6:30 kundopemberera kumuka kwaishe wedu Jesu Kristu.
VaJacob Maforo vekereke yeGlobal Methodist Church kuKansas muAmerica vachitaura vari parunhare naMavelas Muhlanga Nyahuye weStudio 7. Vamwe vagari vari kumhangura mudunhu reMashonaland West vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anodzivirira mhirizhonga, vachipomerwa mhosva yekuramba kubva pavaichera goridhe zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vagari ava vanoti vainge vataurirwa kuti vachere goridhe panzvimbo yemafuro emombe nesvikiro renzvimbo iyi Rotina Mavhunga, iro rakambonyepera makurukota ehurumende kuti rainge raona dhiziri pagomo riri pedyo nechinhoyi. Vanhu ava vanoti pavaichera vari vega hapana mhirizhonga yakaitika kwemazuva matatu. Asi zvinonzi kusawirirana kwakazoitika pakauya mapurisa anodzivirira mhirizhonga. Vanoti havazive kuti ndiani ainge audza mapurisa nezvekuwanikwa kwegoridhe kunozivikanwa nezita rechikorokoza rekuti kudhuka mari munzvimbo yavo. Pakazoya mapurisa, nzvimbo yetesi yainge yazara makorokoza kubva kumativi mana ose enyika. Mumwe mugari wekwatesi vaRain Mazwi vanoti vanhu vakamboita mari kwemazuva matatu pasina mapurisa, asi vanhu vakazozvindikitwa nemapurisa, izvo zvisiri kufadza vakawanda munharaunda iyi.
So initially vanhu vakamboshanda for 3 days pasina polisi, kwakazomboitwa raid yeblack boots.
VaMazwi vanoti chinogumbura ndechekuti mapurisa ave kungorova vanhu pese pese vachiti vadzokere kwavakabva.
Kukavatuma rore black boots and the kodonji the whole area vakatanga kurova vanhu endanhasi arikungota kusvika kumashopisi akazara vanhu vorova vanhu zvekere kwamukabva.
Zvinonzi pakuda kubvisa vanhu zvechisimba ndipo pakakuvara vamwe vanhu vaviri zvakaipisisa ndokuzonofira mberi. Svondo rakapera, panonzi pakawanikwa zvakare mumwe mukadzi akafa atove kunhuwa panzvimbo iyi. Asi mapurisa ave kupomerwa mhosva yekubhadharisa vanhu chioko muhomwe kuti vapinde vachichera goridhe usiku vachizobuda mambakwedza. Mumwe ari kubhadhara chioko muhomwe kuti apinde anoda kuzivikanwa nezita rekuti Christian Mushandi, uyo anoti
mabasa ariko mapindiro nguva yekupinda kunopindwa kumanheru kutanga pamwe pacho zvosiyana nemazuva pamwe kuma 8 pamwe kuma 10 pamwe kuma 12 siyana nekuti pagiraundi pakamira sei. Then padzimari painziyo 150 kana muti ku5 kusvika pa10.
Izvi zvinotsigirwa naMai Precious Masango, nhengo yeparamende inomirira mhangura, avo vanoti mapurisa ari kuchengetedza nzvimbo yakaputika goridhe vari kuita zveori.
Dambudziko rekuitika raitinawo nderekuti mapurisa vari kurambidza vanhu kupinda, vanozobvumira vanhu manheru vachivabhadharisa mari. Kana handitombotaura naDispo, ndofunga chasangana naDispo kuti tionesane kuti zvingagadzirisita sei.
Panyaya yekufa kwevanhu, amai Masango vanoti panonzi pane munhu akatakurwa akakuvara asi haana kuendeswa kuchipatara chemumhangura.
Ndakatombotraya kunozvitsvaga, pakafa munhu handisati ndazviwana. Ndakatombosvika nepakliniki ndichida kutsvaga information iyoyo kuti vamwe vaiti atakurwa akaenda pakliniki.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti kana kuchiparwa mhosva mapurisa anoenda kunomisa kuparwa kwemhosva sezvaanotarisirwa nemutemo wenyika.
Isusu as long pachiparwa mhosva we move in terms of the country's constitution. As long people are doing illegal things which are contravening the country's laws, the police has to move in and ensure law and order is maintained.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vanoti dambudziko iri rinopera chete kana pave nemutemo unoita kuti makurokoza apihwe marezinesi nemari isingadhure.
Saka dambudziko iroro rinongogadziriswa chete kana hurumende ikapa mutemo, ikadzika mutemo unoita kuti makurokoza vakwanise kuwana marezinesi asingadhuri.
Asi mukuru mubazi rezvicherwa mudunhu remashonal and west valove mobvurire vanoti vave kushanda zvakasimba kuti vape vanhu marezinesi nekukurumidza. Vatiwo bazi ravo harinei nezvinenge zvichiitika panenge pawanikwa goridhe sezvo riri basa remapurisa. Kucherwa nekufambiswa kwegoridhe munyika kunonzi kuri kuitwa zvine uori mukati, izvo zviri kukonzera kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Izvi zvave kufumurwa nepfenyuro yeAl Jazeera, asi hurumende yakagara yataura kuti iri kurasikirwa nemabhiriyoni emadhora kuburikidza neuori mukutengeswa kwegoridhe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochidzokera kune nyaya yedu yeAl Jazeera sezvo tamboita matambudziko nemishina yedu. Asi RBZ sekutara kwatamboita yatora matano ekumbomisa kushanda kwemabhanga nemidziyo yevanotevera vaEwan Macmillan, vaKamlesh Patin, vaHubert Angel uye vaSimon Rutland. Kuti tize nezve nyaya iyi tabata sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Zvinonyadzisa asi zvinhu zvetagara tichiziva kuti zvinoitwa nevakuru munyika ino nevamwe vanoshandisa mazita evakuru munyika ino. Tinoziva kuti nyika ino ina upfumi hwakanyanyisa asi yaparadzwa nokuda kwehuori nokuda kweumbimbindoga.
Zvave kufushunurwa izvi zvinorevei vamutasa?
Izvi zvabudisa pachena zvinhu zvatagara tichiziva tichizevezera munyika muno, tichiziva kuti kune vakuru vari kumora upfumi hwenyika vachiuendesa kunze, vachitora pfuma yenyika vachigovana voga. Nyika isina zvipatara zvine mishonga, isina migwagwa yakanaka, isina magetsi, isina kana zvikoro nemabhuku muzvikoro, vashandi vasingatambiri vachitambudzika vachipunyaira. Izvi zvakanyanyira kuipira nyika nokuti zvinotadzisa nyika kubudirira. Asiwo zvinokanganisa zita renyika.
Zvinokanganisa sei?
Mune zvekufamba kweupfumi hwenyika. Pasi rose mabhanga haatenderwi, kunyanya mabhanga makuru enyika, kuti aite zvinhu zvakadai zvinoisa dzimwe nyika munjodzi dzekutenderedza mari zvisiri izvo, uyezve kubhadhara vanhu vanogona kukanganisa runyararo rwenyika materoristi. Saka zvaisa Zimbabwe panguva yakaoma zvekuti dzimwe nyika dzicharamba kunyatsodyidzana nesu uyezve dzinogona kutipa zvimwe zvirango zvichatadzisa upfumi hwenyika nekugadzikana kwenyika kuti zviende mberi.
Asi Al Jazeera isati yafushunura nyaya dzewori dzinonzi dziri kuitwa idzi, hurumende kayanga ichiti imi vemasangano akazvimirira oga ndimunogona kushandiswa kuchenesa mari dzakasviba idzi kana kuti money laundering. Zvakuitika zvinorevei?
Izvi zvabudisa pachena nyaya yatagara tichitaura kuti kumaNGO hakuna boka rinoita uori hwakadai kana rinofambisa mari zvisina kumira zvakanaka zvingakanganisa kugariswana kwenyika pasi rose. Asi zvinoitwa nevane simba nehurumende nevari muhurumende.
Avo vanga vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition, sangano rakazvimirira roga vaPeter Mutasa vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yakanda zvombo zvemuchadenga muGaza muPalestine uye kuLebanon. Izvi zvinotevera kukandwa kwezvombo muIsrael nevari kunzi neIsrael yacho ndevechikwata cheHamas. Israel yatumirawo ndege ichiti iri kubhomba mwena inoshandiswa neveHamas kuirwisa. Kunetsana kwakatanga mushure mekunge mapurisa emuIsrael arwisana nevanhu vemuPalestine muJerusalem mukereke yeAl-Aqsa Mosque.
Kanya ndiri ndine kambo kaita kunozwa kanozvishwa Voice of America nana Blessing kachizorwara zvakare program yavo ende ndinozwa kuti vana Blessing vapedza 20 years makore makumi mairi vashandira zvekubroadcasta vachitaura nevanhu. Aiwa tinokutendai zvikuru, muri kushandira vanhu, basa renyu rakakosha. Kuti pane zvimwe zvinhu zvatinenge tisingazivi zvatinotonzwa kwamuri. Saka nemakore amagara aya, aiwa noti makorokoto. Ngazvirambe zvakadaro, rambai muchishandira vanhu.
Nasi nepfenyuro yeStudio 7, Shona iri kupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva zvayaparurwa musi wa7 kubvumbi 2003. Zvirongwa zveStudio 7 zvinoburitswa pamasaisai anosanganisira maredhiyo, materevhizheni, nharembozha nepadande mutande pasi rose. Studio 7 ine muzinda muWashington DC asi iine vatori venhau mumatunhu ose emuZimbabwe, South Africa neBotswana. Ko vanhu vanofungei nezvekutepfenyurwa kweStudio 7? Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, regai tiende kune vateereri vedu uye tinzwewo kubva kune mutori wedu wenhau Frank Chikore uyo ari muHarare. Tine urombo vatereri, mishina yedu inenge isiri kunyatso famba zvakanaka, asi makaterera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Kana muchida kupinda muzvirongwa zvedu zvakaita selive talk kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Iko zvino tochienda kune mutori wedu wenhau Frank Chikore.
Maka Kadi pano pa Studio 7. Tinokukorokotedzisai mose nemakore akawanda akadai asvitsa nepenyuro yeStudio 7. Zvirongwa zvinondigonera zvakanyanya inhau dzamunopakura zuva nezuva. Kwandiri munondigonera zvakanyanya. Uye ndinoti basa mberi. Chimwe chirongwa chandinofarira chiya chamukoma tanonoka hwanda chesande. Ndechimwe chandinofara nacho. Kuvashamarari vose vari pamberi, tinongoti mukoma Blessing Zulu namukoma Jonga Kandemire, mukoma Evans Zininga, vatanonoka hwande namakota Marvelous Mutanganyauye, mose muri mbinga kwandiri panhau, mose muri vagoneri vangu pane zvose. Basa mberi nokutendai kubva kwandiri Paul Stole.
Kurokoto pa Studio 7 makore mazhinji ekutepfenyura rambai makadaro. Hakunokuti nevanotigonera vari kutorana vari kunoku namba 1 yangu zvangu ndimukoma Godin Mangudla ava vanoverenga zvekuti hauna chaunopotsa. Toenda pana Frank Chikora hauna chaunopotsa. Toenda pana Rutendo Mawere hawa ndokubata basa zvekuko hatitauri. Toenda pana paBotswana apa pana Shingrai Madondo hawa munoverenga mukoma hazvina chitsotsi. Tojamba toti kuseri kokoko mukoma Jonga Kandimire hawa kana muri pamuchini utonzwa ari zvinhu zvofamba. Kuma Blessing Zulu ipapa hawa hatitauri hawa munozama munorova. Sisimavhe hawa pakubvunza chaiko here hawa munobvunza zvona zvanzwa kuti ya izvi mapabasa chaiko chaiko. Ndambai makadaro ndeadmire ngorima uyu nemakorokoto pa Studio 7 zvipano pa South Africa padzanina apa pazvita.
Ndokutenda Studio 7 zvizhinji nekusvitsa kwayo makore 20 years ichitipa nhau mururimi rweshona neisindevele. Ndokutenda zvikuru Mwari kwasvitsa kwaita makore 20 years muzorana siri shano. Zvinhu zvinova zvinhu zvakakosha zvikuru. Ndokutenda Mwari. Tirinewo ndakatanga kutira Studio 7 mugore ra 2006 tichateerera ma 20 minutes shona nendevele. Saka kutenda zvikuru Mwari naizvozvo nebasa guru riri kubatwa nestudio shona zvirongwa zvawanda kudhara kwangu kusina malife talk, kausina na let's talk, kausina nezvimwe zvirongwa. Saka takutenda zvikuru nezvirongwa zvose zviri kubikwa nestudio 7. Zvinova zvirongwa zvakakosha zvikuru. Tinodai Studio 7 ikaramba ichienda mberi, ikaramba ichitipa zvimwe zvirongwa zvakawanda. Tinoda kutenda vose vari kubata basa vari kugona. Handina waningati uyu ndoadzira number 1. Mose muri manumber 1 kubva kuna baba Jonga Kandimiri, kubva kuna baba Blessing Zulu, baba tanonoka hwande, tete Marvelous Mutanganyauye, baba Evans Zininga, nevari kumusha vose vatori venhau. Tinoda kutenda izvikuru. Ndichatarisa futi noku isindevere ndauko kuvatenda zvikuru. Vana baba Gifts Dube, vana baba Ndunga Mili Ngomo, vana baba Chris Gande, nana amai Stanley Mhlanga, nana amama Gumede Said, nana Mike Owe, nevamwe vose vari kushanda kuZimbabwe. Ndakutenda zvikuru dai Mwari akarokofadza Studio 7 ikaramba ichienda mberi nekuti iredhi yevanhu iri kukura tichikuona basa iri kuita. Tinofara nokupembera nayo. Chimwe chinandingokumbira pachirongwa chezvechitendero chemusi wesvondo dai chaishandurwa chaipaitwa zvekuparidzwa nokuiswa munamato. Ndisingarozi kuitwa zvakashata zvakanaka asi dai paparidzwa ndiko kuna chiwei nokuwedzerwawo malaptop pavewo nelaptop inobato zvezvitendero. Zvinhu zvinenge zvakanaka zvimwe zvose tinozvitenda. Hakuna chatingati chakaipa chiri kuitwa.
Tinotenda zvikuru vateereri vedu veStudio 7 vakwanisa kutumira mashoko nemavhidhiyo vasina kuwana mukana teererai chirongwa chedu cheLive Talk. Iko zvino tochienda kumutori wedu wenhau Frank Chikore ari muHarare achitaura nezvekusvitsa kwemakore makumi maviri kweStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vakawanda vakaita samuzvare Tendai Nyakurumbwa vati vanofara zvikuru kuti chirongwa cheStudio 7 chiri kupa veruzhinji mukana wokunzwa nyaya dzisina divira dzakarerekera uye dzine udzamu.
Studio 7 ine pfanyo yakanaka chaizvo. Inotipa zvinhu zvemuno muZimbabwe zvakasiyana siyana.
Mumwe muteereri weStudio 7 vaMoses Kumbweya avo vanogara kuBulawayo vati chirongwa cheStudio 7 chakanaka zvikuru asi hachisi kusimbisa nyaya dzekuita tsvakiridzo dzine udzamu kana kuti investigative journalism.
Munguwa ino ya tiri ya masisa 20 years. Yau ya nguwa ya kanaka tine wamu watepe nyuriwe au jazira watipa chiti koche gold mafia. Zinu, zino tipata chose kuti kana zime nepe nyuro zeku nyika zikuwa nisa kuongorora uori. Kuti upere neku shunguru zovano ya Zimbabwe. Kwa hizo nepenyuro zinoshandira mu naraunda zedu. Kosei wasinga zone u wasinga ite iya atinoti ongororo iwa tepenyuri. Nonzi investigative journalism.
Mutauri wesangano re-Crisis in Zimbabwe Coalition va Obet Masaraure vati Studio 7 yakashanda zvakasimba makore makumi maviri apfuura kuudza vanhu nyaya dzinobata kodzero dzavo pamwe nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Studio 7 yapa vanhu vanogara vari marginalized vanodzvanyirirwa voice rekuti vakwanise kunzwikawo nyaya dzavo.
Izvi zvatsinirwawo nemutauri webato guru rinopikisa re-Citizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere.
Studio 7 nepenyuro inobatsira macitizens zvakanyanya nekuti pa nhau yezvinhu zviri kuitika munyika, nyaya dzesarudzo, nyaya dzekodzero, nyaya dzekutongwa kwenyika. Tinoziva kuti muZimbabwe ZBC haibuditse zvizere zviri kuitika munyika, saka zvinenge zvakanaka kuti dzimwe nepenyuro dzikwanisewo kutaura sezvinoita Studio 7.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo,
tinokutendai namabasa emberi akadai nokuti munoziva sorudzi takaita chifocho kuti takatapwa nemamwe marudzi tikashandisirwa zvivharo zvakaita sendimi. Tingatora somuenzaniso ndimi yechirumbi yokuingirendi uko yakauya muno ikashandisiwa pane zvose zvaiitika mukurarama nehurumende dzavapambepfumi vadzvanyiriri. Pavaitaura zvinhu zvavo, rudzi rwedu harwaiziva nokunzwisisa zvazvaireva. Saka ndo chakava chinhu chikuru chokuparadza rudzi ruchitasva matunduru.
Mibvunzo yatatumira gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo Vanik Mangwana yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo, asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati havo
vazhinji vanoenda pastudio 7 kuti vanzwe zvinotsoropodza nyika, asi zvinofanira kutatsanurwa nguva dzese. Saka ini ndinongotenda mukana iwoyo wekutatsanura nekutsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei.
Valoid Damba, mutauri wemutungamiri webato reMDCT vatiwo,
vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa naIshe wedu Jesu Kristu. Ramangwana richanaka nekuti akaya kuzofira matadzo edu kuti tigare zvakanaka. Chepiri, ndinotenda Studio 7 kuti munoramba muchitipa mukana wakadai kutaura nevanhu veZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvekubudiswa kwemashoko varashwit Mukundu vati dai pasina kuparurwa kwechirongwa cheStudio 7 vanhu vazhinji vasina chavari kuziva pane zvinenge zvichiitika munyika.
Dai pasina nhefenyuro dzakaita sana Studio 7, Zimbabwe dainge iri murima. Studio 7 yabatsira kuti vanhu veZimbabwe nevari kunze vazive zviri kuitika mukati menyika, vanhu vazotora matanho kana kuve nepfungwa dzinenge dzakaumbwa kuburikidza nekuziva zviri kuitika mukati menyika.
Studio 7 inoteererwa nevanhu vakawanda muZimbabwe pamwe nekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hongo Studio 7 iri kupemberera makore makumi maviri kubva zvayatanga kutepfenyura, asi hatikanganwi mamwe magamba ayo akatisiya anoti Carol Gombakomba, Brandon Murphy, Peter Banga aizikanwa nekuti Safari Njema uye Sandra Nyaira. Muchirongwa chedu cheLife Talk nasi tichataura nezvekusvitsa makore makumi maviri ekwaitwa neStudio 7 uye kucherechedzwa kwezuro reEaster nemaKristu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murari zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.